This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America, urumu Washington, D.C.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapa e Voice of America ese Washington, D.C.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera anasi uri musi wesvondo, Gumi Guru 4, 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080, ni 15455 kHz pa shortwave. Munokwaniso kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Ndwa tumakwanisa kuvane sumu chirongwa chedu chanhasi anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe rinokwira kumatare edzimhosva richipokana nemutemo uchangobva kuvandudzwa weLabour Law richiti unotyora bumbiro remitemo yenyika. Vagari vari papurazi rekuchomfuli kwamupandawana voneswa chitsvuku nemauto ayo anonzi ari kuti vabve papurazi iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS rinoti rakakwira kumatare edzimhosva richipokana nemutemo uchangobva kuvandudzwa wevashandi nemabasa kana kuti Labour Law uyo rinoti unotyora bumbiro remitemo yenyika. Mukuru wesangano iri vaJohn Mufukare vaudza Studio 7 kuti chavari kupikisa mumutemo uyu ndechekuti vashandi vakamiswa mabasa vapiwe mari dzemakore avakagara pamabasa. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi reCongress of Zimbabwean Trade Unions kana kuti COZITU vaLovemore Matombo vanoti danho rakatorwa neMCOS iri idanho risina kunyatsofungisiswa pamwe nekutarisiswa sezvo mativi ose akaisawo pfungwa dzavo pamutemo uyu. Ngatinzwe hurukuro yataita nhava Matombo pamusoro penyaya iyi.
Ndinofunga kuti chavasi kunzwisisa ndechokuti mutemo uyu wakadhibhetwa muparlamendi. Zvinoreva izvo kuti vakasiyana nemutemo wangochinjwa kana kuti nestatutory instrument uchiita kuti uite backdate zvinhu zvakapfuura. But uyu mutemo wakaiswa nemamembers of parliament vachiongorora nokuona zvange zvichiitwa kuti vashandirwi vakutora zvakaitwa neSupreme Court vachizvikanganisa maitirwo azvo. Saka ini handioni vachigona kubudirira kuti vagoti ivo zviri unconstitutional. Handioni kudaro.
Asi hazvina here kunge zvatanga zvanzwikwawo pfungwa dzemasangano anosanganisirawo yevashandi nevashandirwi kuti vazotanga kupikisa nhasi?
Vashandirwi vakaisa maproposals avo. Isuo takaisawo maproposals edu tichipa mamembers of parliament ese arimo tichivapa zvatinofunga kuti ndizvo zvazvinofanwa kuti zviitwe. Vakagodiscussa. Saka kuti vagozoti zviri kunze kwemutemo zvasiyana nenyaya yecase law yokuti iko kuda vari kuti iwo zvazvakuuya zvadai pakuchiiswa mutemo unobata zvekare. Kana dai zvazvakadaro izvozvo tinoti zvakaipa. But izvi zvaitwa neparlamendi iact yeparlamendi. Saka act yeparlamendi inoshanda iri yega ibato rakazvimiririra rehurumende. Judiciary ibato rakazvimiririra rakadaro. Executive yakazvimiririra rakadaro. Saka apa hapana kuita conflict aiwa. ndofunga ini ndopa wanenge vari kukona kutadza kunzwisisa nezvemutemo nezveconstitution iyoyo.
Imiwo sevashandi, munofunga kuti danho iri ringakudzosera ishure zvakadii ratorwawo nevashandirwi?
Danho iri richaita kuti kana dare rikaongorora rikati ndizvo, ini ndiri kuona kuti rinomutsa hoihoi chaiyo isingazombopera futi zvachese.
Avo vanga vari mutungamiri werimwe sangano revashandi reCongress of Zimbabwean Trade Unions kana kuti COZITU, vaLove More Matombo, vari parunare muHarare neStudio 7. Gweta runorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaPhilip Shumba vanoti vagari vepapurazi rechomufuli riri pedyo nemupandawana kumasvingo vari kutyorerwa kodzero dzavo nemauto ayo ari kuvabvisa zvechisimba papurazi iri, kunyange vaine matsamba anovapa mvumo yekugara papurazi iri kana kuti maoffer letters. VaShumba vanoti mauto aya ari kushandisawo chisimba pamwe nekutyisidzira vagari nezvematongerwo enyika, izvo zvaita kuti mhuri dzinosvika 25 dzishupike. Ngatinzwe hurukuro yataita navaShumba.
Vagari venzvimbo yechomufundi vakawana court order yakapa mutongo wekuti vanofanira kugara murunyararo nenzvimbo yavainayo yechomufundi farm. Zvinhu zvakaitwa mushure mekunge veZimbabwe National Army vaedza kuvabvisa zvine chisimba vasina chitongo chinobva kumatare. Saka patakawana court order iyoyo makamupa nerunyararo muchomufundi. Asi mazuva apera ayo vagari vakazotizivisa zvakare kuti hakuchagariki kuchomufundi. Vanenge vakatyityidzirwa vachinzi chero muine court order isusu hatina basa nazvo, nekuti nzvimbo iyoyo yakapiwa Zimbabwe National Army muna 1980. Saka vagari ava vari kunzi maoffer letter avakapiwa vakatopiwa nemhosho vanga vasingafaniri kumapiwa. Saka kutaura kwatiri kuita kuno, ndanzwa kuti vagari vakawanda vakatotiza, vakatuta, vamwe vakashandisa marori kutakura nhumbi dzavo pamwe chete nezvipfuyo zvavo vakaenda.
Saka imi zvii zvamakuita kana vagari vakanga vakutya kuti vange vachiteera nyaya nekutyisidzirwa kwamuri kutaura?
Isusu maonero edu ndeyekuti kana takapiwa mutongo nedare, mutongo uyoyo unofanira kutevedzerwa naani nani zvake, sezvo pasina munhu ari pamusoro pemutemo wenyika. Saka isusu tinenge tichiti pava kuda kudzokerwa kudare, kuti dare tindoriudza kuti zvamakataura zviya pane vasiri kuzvitevedzera, poitwa maproceedings atinoti nechirungu econdempt of court.
Saka matanho aya munotarisira kuatora riini ekudzokera kumatare?
Kutaura kwatiri kuita takachaira nhare kuvagari venzvimbo iyoyo vakasununguka. Pane vakatozvipira vakati vari kuuya kumahofisi edu kuti timhanye mhanye tiite mapepa. Saka tinotarisira kuti mune zuva ramangwana mapepa anogona kunge achitosvika kudare rekwaGutu.
Ava vanga vari gweta riri kumirira vagari vekuchomufuli kumasvingo vaPhilip Shumba vari parunare kumasvingo kwakare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na Honorable Fortune Chasi vanova miriri wedare reparamende weMazowe South, asi vave kuita zvekuimba mazuva anaya vachishanda nevechidiki vanoridza musambo weZim Dancehall. Tinokutambira nemufaro paStudio 7 vaChasi. Honorable Chasi, tiri kuona kuti sekuvimbisa kwamanga maita vanhu maaburitsazve kamwe kambo na Soldier Love. Mukatudza kuti kambo aka kanonzani?
Kambo aka kanonzi Soko Mukanyi.
Sei makakapa zita rekuti Soko Mukanyi?
tsokomukanya ini ndinaira tsokomukanya jala vui mofu ende takaona kuti tikaimba takadaro zvinoitwa kuti vanhu vanyatsoedzanisa pfungwa panyaya dzekushanda nemuchidiki
Zvamuri kuimba mukambo aka muchikurudzira kuti vanhu vange vachizvibata zvakanangana nevechidiki chete here kana kuti nemunhu wese
nyaya kuzvibata inyaya inobata vanhu vakuru nevechidiki asi apa tiri kushanda nevechidiki takatarisana nenyaya yedanso tiri kuona kuti kuimba kune mukurumbira asi kune mitauro yakati kuti yatagara tichinzwa kuti dzimwe dzenguva kunorwiwa dzimwe dzenguva kunoshandiswa zvisina kunabva madrugs nezvinonwiwa zvakadaro saka mukanyatsoteeresa rwiyo munonzwa kuti soldier love ari kubvunza kuti ko nyaya ino yachasi takumbokubvunzai kuti makasvika sei pamuri and then inini semukuru ndakumutaurirwa kuti aiwa chivipo apa kuzvibata unokona kunge uchizvibata kana uchishanda uchiimba wozwa kuti ndo mararamiro ako awakuita ende uchachengeta mhuri yako ende kuti kuimba ibasa kana kuti profession yakangofanana neugweta udhokotera uenjinia saka itawo zvinhu zvinenge zvakanaka wozvibata zvakanaka upetanisko wako kwete kuti kana waita mukurumbira wobva warasa pfungwa dzako waakuita kunge munhu anodya mukurumbira asingagari nyaya
tichitarisa iko ukambo kamakanyora nasoldier love aka mungati kakatora nguva yakaita sei kuti munge muchizokatsikisa
soldier love ndiartist ane chipo chinoshamisa asi ane discipline munhu anoda kuita zvinhu zvakarongeka zviri zvinoitwa nenguva ende haasi munhu anoda kungoburitsa rwuyo rusina kunyatsotsetswa zvakanyatsonaka saka zvakatitorera nguva ndofunga kuti ane mwedzi chaiwo tichishanda parwuyo irworwo
tinokutendai mose magamba edu ezimbabwe akasunungura nyika ino tinogara tikurangarirai dini mudhara chasi ndiri pamazowe nhasi ndiri pahot property ina kilati
Zimbabwe inyaya takatsikirira pane vanhu vakaifira asi havana kuzokwanisa kupemberera ndizvo zvinondibata mumwoyo mangu Zimbabwe inyaya takatsikirira pane vanhu vakaifira asi havana kuzokwanisa kupemberera ndizvo zvinondibata mumwoyo mangu Zimbabwe ndero pakwayakabva kure 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 hapasi pano Zimbabwe ndero pakwayakabva kure 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 hapasi pano
Zimbabwe inoya takatsikirira pane vanhu vakaifira asi havana kuzokwanisa kupemberera ndizvo zvinondibata mumwoyo mangu Zimbabwe inoya takatsikirira
tichitarisawo vamwe vechidiki vamuri kushanda nawo makashandawo nachairman nevamwe vamakatsikisa nawo dzimbo asi vaimbi vanenge vari kuchema chema kuti nyaya yepiracy inenge iri kukanganisa basa ravo zvikuru zvii zvamuri kuitawo muchibatsirana nedzimwe nhengo dzeparamende sezvo muchipfeka nguwani mbiri kudai kuti dambudziko iri ringe richipedzwa
nyaya iripo ndeyekuti pari kudiwa kuti patarisiswe kuti nyaya dzecopyright dzakamira sei nyaya dzepiracy idzi hadzisi kubata kumimhanzi chete kune vanhu vaita pika yekuba pfungwa kana zvigadzirwa zvinenge zvagadzirwa nevamwe vanhu tine situation iripo yevanhu vari kuba for example maevershap hoko inzatunoziwa ya huenda na uono gadira kusha ino doga chitengiswa muno asemono mwe kanda nilende ifashapu ndi zisho hakuto konze watu wando wange wachi isha ya baba saka pajayemu manzi jikuba tisana le wange takafoma inenzi Zimbabwe Intellectual Property Development Trust jikuba atao weku zimura nilia na mizishe saka tunatu tise punga jedi pamucheti inini sagweta nyangu magweta nyangu anuaneita zee intellectual property zoshi kitia nsona tutungaja kishani ni urumende sei kutitivare nyaye piracy yonki ilito uraya mabasa akawanda angadaya achito batila wa mwakawanda panyaya demani
vechi kuru mkati sivitile vechi kuru no kuti njio naka isi
vana. Remember first time ya taka tanga kurova rhyme guwara kamboti criticize but still taka ramba taka singirira pai pamwe vachu tindire mwana wa pasta asi akunimba timba tachirasta guwari katinda katingwa kumba but still ndaka ramba taka singirira pai umumu life matiri kumbo irukare tange namo vacha criticize
mbunze kupensira ndeipi mwekurudzira yamungadewo kupa vechidiki vanenge vachida kupinda munyadze zvemumanzidzi honorable chas
ndimango kuti kuna vechidiki mumanzi wakakosha nekuti ndivo unoitira kuti vanhu kana vaomerwa vakateerera mumanzi vanowanawo mameseji anobva imomo
saka muri kutiwo zvinobatsira izvi pakugadzirawo mabasa munyika umu kwete kuti munhu angomirire kuti regai ndiende kunoshandira ningi
ndizvozvo nyange mukatarisa inini ndakamira basa muna December vekuhurumende kuti ndapindewo mazviri izvozvi anoziva ndiyani ndingatonzwa ndakutotindekutoita tour kuamerica kuuk pese pese ndikatokwanisawo kutorarama nazvo izvozvo saka achizo kuti kana wabuda basa zvionesa opportunity yatomutarisa pauri kuti chinhu chaungashandise kuti urarama.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vachasi nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, ndotenda blessing, ndotenda zvikuru.
Manga makateerera kubva kuna Honorable Fortune Chasi, vanova nhengo yedare reparamende inomiririra Mazoe South, asi vave kuita zvekuimba mumanzi wedancehall nevechidiki vakawanda munyika umu. Aiwa, vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa zvikuru.
Tinokutenda imose magambede Zimbabwe akasunungura nyika ino. Tinogara tikurangarirai. Dini mdara chasi tiri pamazowe. Nasi tiri pa hot property.
Oh
ina kila chi.
Ana yafu yeah. What the property Zimbabwe ino yatakatsikirira apane vanhu vakaifira siavana kuzokwanisa kupemberera ndizvo zvinondibata mumwoyo mangu Zimbabwe ino yatakatsikirira pane vanhu vakaifira siavana kuzokwanisa kupemberera ndizvo zvinondibata mumwoyo mangu Zimbabwe ndero pakwega pakure kure kure apasi pano Zimbabwe ndero pakwega pakure kure kure apasi pano
Zimbabwe ino yatakatsikirira pane vanhu vakaifira savana kuzokwanisa kupemberera
sezvo ngwedu yapera ragaitimbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Sangano revashandirwi reMCOS rinopikisa mutemo wakawandudzwa weLabour Law, asi sangano revashandi reCOSITU richiti danho ratorwa neMCOS harina kunyanyofungisiswa. Vagari vepachomfuli farm kumasvingo vooneswa chitsvuku nemauto ayo anonzi ari kuvabvisa zvechisimba kunyange vaine maoffer letters. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyamina mabhilasi muhlanganya uye.